Manerakana na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tishitepe nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le, yi Studio 7, ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vateereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechipiri chikunguru 17 2018. Makateerera ku Studio 7 nevenyure nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri weZANU PF uye vari mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti hapana kwavanoenda mushure misarudzo sezvo vari kukunda zvine mutsindo. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vokurudzira kuti SADC ipindire zvechimbi-chimbi pagakava riri muZimbabwe panyaya yesarudzo. Vaimbova mutungamiri weAmerica vaBarack Obama vanorumbidza mabasa akaitwa nevaimbova mutungamiri weSouth Africa muchakabvu Nelson Mandela. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri werimwe boka reMDCT uye vari mutungamiri weMDC Alliance musarudzo vaNelson Chamisa nasi vakurudzira sangano renyika dziri kuchamhembe kweAfrica reSADC kuti ripindire pagakava riri muZimbabwe panyaya dzemafambisirwo esarudzo. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipanyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau pamuzinda webato ravo paMorgan Tsvangirai House muHarare nhasi, vachamisa vakurudzira SADC kuti iite musangano wechimbi-chimbi ichitarisa nyaya dzesarudzo dzemuno. Vachamisa vati hurumende yeZimbabwe pamwe nekomishen inoona nezvesarudzo vanofanira kuona kuti nyaya yemapepa yekuvhotera kana kuti maballot paper pamwe negwaro revavhoti zvagadziriswa sarudzo dzisati dzaitwa.
Tati tine kusanzwisisana panyaya yeballot. Tine rutsigiro runotyisa munyika. Tisi tiri kuwina maelections, vanhu vari kutitsigira, asi hatisi kuzopinda kukuvatavata kana kupinda muherisadza mutekwe tisina kuwirirana kuti nyaya yeballot richashandiswa nderipi. Toda kuwirirana izvozvo toti hongu kana tabvudzikana nenyaya yeballot riri kushandiswa ndokutipinde musarudzo. Kana sina kugadzirwa izvozvo takatotaura tikati musi wa30 July kune kwakureva sarudzo hakuna. Vamwe vari kubvunza kuti muchazviita sei, ndozvamunofanira kumirira kuti zvichaitwa sei. Asi isusu maonero edu nokunzwisisa kwedu hatingaiti sarudzo dzinenge dziri dzekunyeberana kana kubatana kumeso. Sarudzo kana dzichiitwa ngadzito zviri pachena. Ndosaka tatoda musangano wechimbi-chimbi neZEC, toda musangano wechimbi-chimbi wemapato anopikisa, toda musangano wechimbi-chimbi watakumbirawo SADC kuti iwe kuzopedza dambudziko riri munyika muno.
Imwe nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika wevashanda vakazvimirira vaVivid Gwede vaudza Studio 7 kuti SADC yatononoka kupindira munyaya yeZimbabwe kubva pakapindira masoja mune zvematongerwo enyika gore rapera, zvakazoita kuti vaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vasiye basa. Kutaura kuno, MDC Alliance iri kuchema-chemawo nemasoja anonzi ari muZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC.
Sangano rembatanidzwa wenyika dzemuSADC SADC ranga rine chitsvambe chokunge rakatoona pakaitika kuye muna November muZimbabwe kuti mamiriro ekunze haakwanisi kuti pange paine sarudzo dzakachena, sarudzo dzejekerere. Ndopavangadai vakatanga kuuya kuti vaite shuwa kuti sarudzo dzemuna 2018 dzive dzakamira zvakanaka.
Vachamisa vatiwo vari kuronga kuratidzira kana pasina chafamba kubva kudivi reSADC, ZEC pamwe nehurumende vati vari kupa ZEC svondo rimwe chete kuti igadzirise nhuna dzavo. Vachamisa vati vachasvitsawo nhuna dzavo kune vaimbova mukuru weUnited Nations vaKofi Annan pamusangano wavakatarisira kuita navo muHarare nechishanu. Vachamisa vatiwo havasi kufara nekusaziva kune pfimbi yemashoko evanhu vachavhota musarudzo dzemusi wa30 chikunguru, vachiti zvakakosha kuti vari kukwikwidza musarudzo vazive zvese zvine chekuita nesarudzo.
Isu ndo zatiku kutawara kutu kuno chengetezwa mashoko. Kana kuti pfimbi ye mazita ya vanu, pfimbi ye namba za vanu, haisi kuzikano. Izo so kuti ninge yaka vigwa, ichingo zikana na wakudo chete. Wamuese zimwe mukamu sango singazi imosa. Munuese ngazi kuti pfimbi ye yaka chenge kwa kupi. Kutaripasa ita mwaneta ganga iba iba. Ovano ifu kunura oi bisa pa inofana ngeiri tozoona mshausi sina fimbi yedu. Saka mashoko kwa ano chengetu kwa mazita, kwa ano chengetu kwa manamba, kwa ano chengetu kwa ne zunwe zese zunita nicho kufota, zunofana kuchengetu kwa kuno zelana na munu wese. Ndori mwere tambu ziko, ratiru kupoka na neze. Titaura utisusu, akanganimu avangarara, ate ya mariwa murutua, ati atikusfiba. Isa atinacha atinochika, atinacha atinovunduka, atikwate, atichike, atifundusirwe. Chatunona nitoku tinyika edi ifambe shakanaka. Wongu tasika kwa mvura ya cheka makumbu. Mvura mvongo zikendi ogara. Kwa tawa kukukure wakuti mindo iku anda kudaye kuda kuiza. Zuwa ruda kubuda. Nyika yada kutanga. Utunga miru uchwa kwa waku uya. Wanitruko wati gamchira izi uchwa. Tamirira kutitinge chipakuru wako nyika ya Zimbabwe. Musuwa 30 July. Asi tozu ita mkubudisa zunusese suripache.
Atinao kwa nisakuta wala nasashi garu wezek. Amai Priscilla Chigumba. Kutinzu kwedivira wapanya ii. Asama Chigumba. Vakataura kare kuti hapana vachazivisa pane pfimbi yemashoko iyi vachiti ivo sekomisheni ndivo vega vari kuziva kune sefa iyi iyo yavakachengeta sepfimbi yegudo. Amai Chigumba vanoti zvese zvavari kuita sekomisheni zviri pamutemo, nokudaro vanoti vari kutarisira kuti pachave nesarudzo dzakachena asi vachamisa vatidzeka ina kumira pachokwadi. Vachiti Amai Chigumba vanofanira kutevedzera mhiko yavakatora pavakapinda basa yokuti vachaita basa ravo pasina divi ravakarerekera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mapato mazhinji munyika nasi atanga urongwa wekuti nengo dzavo dzidzidziswe kuongorora sarudzo. Izvi zviri kuitwa nemapato aya achishanda neZimbabwe Institute iyo iri kubatsira nemari. Kuti tidzwe zvizere nezveurongwa uhu, tabata munyori anoona nezvemutemo mubato reZANU PF vamunyaradzi Paul Mangwana.
Takawirirana samapato tichibatsirwa neorganization inonzi Zimbabwe Institute. Kuti tichatrenerwa munhu one wega wega pa police station yega ya ne mari yakaunganidzwa ne madonors kuti vange vachibetsera kuona kuti ma elections ari kufamba zvakanaka vachi observe ma elections. Saka nasi papa ine training yavanhu ivava bato rega rega raunza munhu one kuti azo vachatungamira training vozono traina vamwe. Saka ndivanga vachitrainwa nhasi kuti vazotraina avo vachange vachiongorora kuti masarudzo dziri kufamba zvakanaka.
Semaonero enyu zvakakosha sei kuti munge muchidzidzisa vanhu ava nezvesarudzo izvi?
Zvakakosha zvikuru, zvinoita kuti kana sarudzo dzapera gakava riite shoma. Plus vanhu vacho vatrainwa zvakafanana. Mapato ese ari kukwikwidza. In fact, patoro mapato are kukwiza about 25% yema seats. Any party yaka field yama candidates anaita 25% of the available seats. Yanga ichi bumiza kutuma vanhu ku training. Training iri kupiwa inenge yakafanana. Saka zvinobetsera kuti kana paka vachita basa ravo vanga vachita basa zvakafanana vorega kwidzana naro. Zvoita kuti sarudzo yedu ifambe zvakanaka. Nekuti vanhu vese vanenge vakadzidziswa zvinhu zvakafanana.
Munenge muchishandawo here nezeki pakuita basa iri pakudzidzisa vanhu?
Training yaitwa vezeki vanga varipo kuti vangoparura kuti tarisiro yavo kana vanhu vachivhota anenge yakamira sei. Then isu tozotraina zvakare kuti kana wanzi wakamirira bato uri kuita observe my election unenge uchiita chii. Ndotraininga iriko nhasi. Ivava vatrainwa nhasi vakuendawo kunotraina vamwe vavo province by province. Vakabatana zvakare.
Asi nenguva yasara iyi vanokwanisa here kuti vapedze basa iri sarudzo dzisati dzaitwa?
Rinopera nokuti nhasi kwaitwa inonzi training yamatrainers. Matrainers aya ochienda manje kumaprovince namadistricts kwavakabva vachinotraina vanhu. Saka zvinofamba.
Munyori anoona nezvemutemo mubato reZANU PF vamunyaradzi Paul Mangwana vari varunare muHarare. Dare repamusoro soro re Supreme Court nezuro rakapa mutongo wekuti kusiya basa kwaive mutungamiri wenyika va Robert Mugabe kwaive pamutemo. Mukuru wematare va Luk Malaba vanoti va Mugabe vakanyora vega tsamba yekusiya basa kune mutauriri wedare reparamende vachitya kubviswa pachigaro neparamende kana kuti kuitwa impeach. Nyaya iyi yainge yakwidzwa kumatare nemapato anoti Liberal Democrats nere Revolutionary Freedom Fighters nevamwe vanhuwo zvavo vachiti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa avo vari kutungamira nyika vari kuita izvi zvisiri pamutemo nekudaro vanofanira kunzi vasiye basa. Mukuzeya nezvemutongo uyu, Tabata Gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga.
Tiri kubvunzwawo kuti ndozvabva kumatare edzimhosva asi zvinenge zvichida kuti zvizivikanwe, handiti vaMugabe vacho varipo here muHarare kuBorodhewo kuti vari kuti kudii, vanoti kudii ivo pachavo maringe nezvakaitika, nekuti pamutemo kana munhu akambunyikidzwa kana akamanikidzwa anenge asingazonzi aita nekuda kwake, nekuti kuda kwemunhu kunofanira nekusika kumanikidzwa mukati. Asi tinoziva kuti panguva yakaitika zviitiko zvemuna November gore rakapera, Mauto akange aisa vaMugabe nemhuri yavo pasi pekuchengetedzwa kwechisimba. Kureva kuti zvinonetsa kuti tinzwisise kuti zvakazoitika zvanga zviri zvekuda kwavo here kana kuti zvakazvi zvekutya semurangare pasi peutapwa chaipo.
Ivo vaMugabe kana vanga vachifunga kuti havana kubviswa nenzira kwadzo, handivo here vaifanira kukwira matare apa?
Ndizvozvo, asi nyaya yehofisi yemutungamiri wenyika haisi nyaya inokubata chete munhu anenge ari mairi. Inyaya yekuti munhu wese zvake muZimbabwe, chizvarwa cheZimbabwe, anenge aine kodzero yekuvheneka, kubvunza kana kuda kuti aise nyaya kumatare. Zvinotendedzwa ndokusaka dare redzimhosva rakagamuchira zvakabva kuvanhuwo zvavo nevemapato anopikisa, vachitaura kuti havana kuona zvakanaka maitikiro azvakaitwa. Chaifanira kuitwa nevakuru vematare edzimhosva vanosanganisira vaMalaba ndechekuti vaifanira kudana vaMugabe kuti vamire pamberi petare vazvitaurire mbune nemuromo wavo kuti kochii chakaitika, vakabiswa nechisimba here kana kuti vakabva vega, kwete kuti vatonge nyaya vasina kubvunza ivo vaMugabe vacho varipo vagere havo kubva kwavo kuBorodhewo.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vachitaura vari parunare kuJohannesburg, South Africa.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 13630 shortwave uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngatikurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vanoti musangano wavo wavakaita nemutungamiri wenyika yeRussia vaVladimir Putin muHelsinki wakakosha zvikuru. Musangano uyu unoitwa panguva iyo vaTrump varikushorwa zvikuru nekutsigira kwavakaita vaPutin avo varikuramba kuti nyika yavo ine chekuita nekupindira musarudzo dzemuAmerica muna 2016 ichitsigira vaTrump. Vasori vemuAmerica vakabuda negwaro rinoratidza kuti Russia yakapindira musarudzo dzemuAmerica. Sangano rinoona nezvekodzero dzevanhu pasi rose United Nations Human Rights riri kupomera mhosva Nicaragua yekuita mhirizhonga pavanhu vari kuratidzira murunyararo, izvo zviri kukonzera kufa kwevanhu, kukuvara pamwe nekutyorwa nekuputswa kwemidziyo nekutyorwa kwekodzero dzevanhu zvakanyanya. Sangano iri rinotiwo mumwedzi mitatu yapfuura vanhu mazana maviri nemakumi masere vakaurayiwa, kusanganisira mapurisa gumi nemapfumbamwe, uye vanhu vanodarika chiuru nemazana masere vakakuwadzwa vachiratidzira kusafarira kwavo muutungamiri wenyika yeNicaragua vaDaniel Ortega.
Nyika yatarisana netsarudzo dzakakosha zvikuru musi wa 30 chikunguru, asi vakawanda munyika vari kutaura nyaya yekuti anenge akunda musarudzo idzi anofanira kuti agadzirise upfumi hwenyika uhwo hwaenda kumawere. Munyika hamuna mabasa nenyaya yekuvharwa kwemakambani. Mari iri kunetsawo zvakanyanya kuwana, uye dambudziko iri riri kuramba richikomba. Izvi zvapa kuti vakawanda vapone nenhoko dzezvironda, vamwe vachinopotera kune dzimwe nyika. Vari kukukidza musarudzo dzemutungamiri wenyika vose vari kuvimbisa vanhu kuti vachaita maminimini kugadzirisa nyaya dzezveupfumi ndokunge vasarudzwa. Asi mubvunzo weStudio 7 nhasi ndewekuti chii chaizvo chiri kudiwa nevana veZimbabwe kuti chitange chagadziriswa? Mumwe mugari wemuHatfield muHarare vaWilliam Katurura vanoti zvinoda kugadziriswa ifararira, asi nyaya yekushomeka kwemari ndiyo iri kunyanya kuvashungurudza.
Chatinoda kuti chitange chagadziriswa inyaya yekeshi. Nyaya yekeshi haisi kutombowanika, nokuda kuti ikonomi yedu isumuke ikeshi, kana even kuti mabasa awanike ikeshi. Ndo chatinoshuvira kuti isisi tiwane kumabhengi, tozobvapo toenda kumarodzi edu nemvura nemagetsi. Isi tochari kumvura. Mvura yedu isisu haina kutombonaka zvachose, hatitotomboenda mvura yekutenga. Saka pamvura apa takagadzirisiwa nyaya yemvura yedu kuti ichene. Izvozvo vanenge vatigonera.
Valid Momurandu vari kuPort Elizabeth muSouth Africa vanotiwo havana chivimbo chekuti ZANU-PF ingagadzirise matambudziko ezveupfumi.
Vangagona kugadzirisa panyaya dzeupfumi bhozi vana munangagwa vane chaimuka vari pa pazvigaro vachitadza kugadzirisa. Tinongoda kuti mainvesta vadzoke munyika chete zviiye hati zvinozouya pamberi, but chekutanga mainvesta afanota ngadzoka munyika then nyika ikwanisa kuenda mberi.
Asi vari kumirira ZANU-PF musarudzo dzemakanzura kukariba vasema wavo vanoti bato ravo rinokwanisa kuvandudza zvinhu.
Chatiri kutarisira kuti chingaitwe panyaya dzeupfumi kana vanhu vachinge vatipa mandeti yekupinda zvakare muhurumende, zvandotarisira ini ndezvekuti tinofanira chekutanga kuvandudza nyaya yakanga ichikanganiswa makore mazhinji adarikaya yekusava netrust nemainvestors. Tinofanira kuve tine trust yakasimba kubva kumainvestors kuti kana munhu achida kuisa mari yake munyika anofanira kuisa akasununguka asina kakukahadzika. Ndozvatotarisira kuti zvinogona kupa kuvandudzwa kwaupfumi. Uyezve let's have an accommodative system yekuti nyange muchena, mutema, muindieni, angave ani wese ngaave aine chokuita munyaya yeupfumi munyika yeZimbabwe.
Vatawanda hungwe vekwaGutu vanotiwo nyaya yemari inofanira kugadziriswa nechimbi chimbi, uye vari kudawo kuti vanhu vawanirwe mabasa.
Tinotarisa kuti kana hurumende ichayapinda tikwanise kusimudzira upfumi hwenyika munyaya dzekeshi, ndechinhu chekutanga. Yabva nyaya dzekeshi inofanira kumutsa maindastri yese anga afa. Yabva ipapo inofanira kuti nenzira yekuti maindastri yamuka inokwanisa kuwanisa vanhu vese vasiri kuwana mabasa mabasa. Plus kungava kune vaya vanoita mabasa emaoko vanenge vakuwanawo mari, nekuti vayala mingi watu za mabasa yama kwa nsawa na mari wa shiti sarayale za mabasa yama wako mari I think ndoshu na kwa nsawa yama mkwedisi mkini
na Yunis Muchemwa wekumkoba kugweru vano tendera na nema onero awa uungwe vachiti nyaye mari inodaguti igaziriswe
sema onero angu onungo onaguti kana waka ngotisi rao mari munyika ya kawanda yedu ya to kwa nsawa shandisa tisinga itiza tukuita mazano zvokutenga mari noku kutengesegwa mari kana uine US dollar wakunzika na uida kuchinja kuisa kubond vakuti kwanzi zvinotinesa interest ye 20% even eco cash yacho neyatiri kushandisa tikuisigwa ma interest pamusoro ndozvati tichingokumbirawo
makare vanhu kubva kunyika dzakaita seZambia, Mozambique neBotswana vaiuya kuzotsvaga mabasa asi icho kwadi kuti kare agare ari kare vana veZimbabwe ndivo vave kutoenda kunosunza kunyika idzi mazuva ano nenyaya yehupfumi uho uri mumadhaka Mutungamiri webato ra Zone PF uye vari mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoti hapana kwavanoenda muchire misarudzo dziri kuitwa mwedzi uno nekuti vachakunda. Asa Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Vachitaura nhasi muchinoi vaMnangagwa vati bato ravo iguru zvekuti havadi kunetsana nemapato madiki anoita ruzha mumapepanhau. VaMnangagwa vati zvose zviri kunetsa zvichapera musi wesarudzo sezvo vachaziva kuti nyika ino ine varidzi vayo. Panyaya yesarudzo vaMnangagwa vati sarudzo dzegore rino dziri kuitwa murunyararo uye mapato ose ari kubvumirwa kuita misangano kwavanoda pasina anovarambidza.
Up to now, we are intending to have a national ambition of Kashmir. Why is Kashmir and Kashmir?
VaMnangagwa vati vekunze vari kuongorora sarudzo ngavaende kwese kwavanoda kuongorora sezvo pasina chavanotya. Pamusangano wavaita nevarimi vechichena vasati vataura nenhengo dzavo panhandare yechikoro chikuru cheChinwe University of Technology vaMnangagwa vaudza varimi ava kuti vachapihwa gwaro rinovabvumira kugara pamunda kwemakore makumi mapfumbamwe nemapfumbamwe kuti vakwanise kupihwa mari kubhanga uye vakatorerwa minda vachapihwa mimwe minda kana ongororo yekuti ndiana ane minda yakawanda yapera. Mumwe murungu wechichena vanikiswa napu vanoti vanotenda maruva vadya chakata asi vanoti vari kufara nekupiwa mukana wekusangana nemutungamiri wenyika. VaMnangagwa vaudza varimi kuti nyaya yekunetsa kwemari ichagadziriswa mushure mesarudzo. VaMnangagwa vaudzawo mhomho yevanhu vanga vachisvika zviuru makumi maviri kuti nyaya yevanhu vaibira vanhu mari vachivavimbisa pekugara yave kupera sezvo vave negwaro rine uchapupu hwezvaiitika. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Aka Chigoriwa.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 7270 ne 13630 shortwave uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318 namba idzi zvakare 001-202-465-0318 tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngatikurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Makateerera ku Studio 7 tikutevenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri mu Washington DC. Munhau dzemitambo mashoko atambira anoti iye mutambi wetsiva angaine mukurumbira zvikuru makare Langton Schoolboy Tinago ashaya mugweru nhasi. Tichazokupai nyaya iyi zvizere. Asi tombo tarisa nhau dzemitambo, chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinogara muParis kuFrance muzvare Thelma Chikwana vanoti zviuru nezviuru zvevanhu zvakabuda mudzimba zvichienda mudhorobha kunotambira chikwata cheFrance icho chakatora mukombe weFIFA World Cup 2018 kuRussia. Chikwata ichi chakasvika muParis nemusi wemuvhuro. France yakakunda Croatia mumutambo wekupedzisira 4-2. Katinze hurukuro yaitwa naMavlas Mhlanganya uye weStudio 7 namuzvare Chikwana.
Zviri kutambirwa nemufaro nezuro, hakuna kana kutomborarwa, ende vanhu vakafara zvekuti mumugwagwa yese iyi vanhu vanga vakangotambarara vachita pati. Makafarwa zvekufarwa zviya, kana maprisa akatotadza kucontaina crowd yevanhu vaifara nezuro, uye kana kurara chaiko vanhu havana kurara.
Chikwata cheFrance chiri kutarisirwa kusvika munyika imomo rini?
Chiri kutarisirwa kusvika munyika munomu ndofunga maminutes 30 anoteera. Vachange vachifamba-famba vachiparedha vari panonzi paShamsalezi.
Saka vanhu vanenge vachiita sei panguva iyoyo paShamsalezi? Pane zvataurwa here kuti pane vachange varipo here vachapa tingatiye maspeech kana zvine zvichiitwa sei pa?
Tungotarisira kuti ino president wedu vaMacron vachange vari ikoko, uye vanhu veruzhinji vachange vachifamba vachimhoresanawo nechikwata chavo vachipembera.
Pane zvingadzidzwa here nezvikwata kana kuti nevanobata mitambo yenhabvu vari kuAfrica seZimbabwe? Nekuti takaona vatambi vakawanda vari kutamba muchikwata cheFrance vane hukama neAfrica. Chii chingadzidzwa?
Chingadzidzwe ndechekuti vanhu kana tiri kutarisa nyaya dzekutamba dzemitambo idzi, ngatitarisei the best candidates. Vanenge vachigona vacho ngavava varivo vanopiwa mukana. Mukada kutarisa ivo vatambi vacho vatiri kutaura ivo vava vechitema ava, ndevechitema zvavo, asi vane nationality yavo muno muFrance. Izvozvo zvekuti havana kuzvarirwa muno muFrance, nekuti ivo havasi maindigens eFrance. Hazvina kuvakanganisa kuti vange vachipinda mukati menational team. Saka ini ndofungidza kuti zvinhu zvakadaro zvikaitikawo muZimbabwe, atinowanikwa mutambo wedu uchikurudziriki.
Muzvare Thelma Chikwana vachitaura vari parunare kuFrance naMavilas Mhlanganya uye weStudio 7.
Makadii vateereri veStudio 7, ini ndini Mike Ove. Ndinokukokai kuti mupinde muchirongwa chevechidiki cheThe Connection naAPM. Nhasi tiri kutarisa zviri kuitwa nevechidiki musarudzo, pamwe nemirizhonga yezvematongerwo enyika yavari kusangana nayo. Sarudzo idzi dzichange dzakamira sei? Munoona zviri kutaurwa nemutungamiriri wenyika zvekuti sarudzo dzichange dziri murunyararo zvichiitika here? Pindai muchirongwa muchiudze zvamunofunga imi vechidiki. Tumirai nharembozha dzenyu paWhatsApp panhamba inoti 001202465 0318 kuitira kuti tigokufonerai. Munogonawo kutibata papeji redu reFacebook reVOA Shona.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Mutungamiri weZANU-PF musarudzo vaEmerson Mnangagwa vanoti vanovimba kuti vachakunda musarudzo zvine mutsindo. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vokurudzira SADC kuti ipindire zvechimbi chimbi pagakava riri muZimbabwe sarudzo dzisati dzaitwa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, Dr. Amina Gibbs-Dube munhau dzeIsindebele, ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Sokuisika tisendaba kuvhi.